mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Chivabvu 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nzvimbo iyi haichingati location masikwata kembe, vanhu vakatanga nguva iyeye yaisungwa vanhu vachigara mumasango, vanoita zvokugara mumasango panguva iyoyo. Saka zvadero vanhu vakapisira vakungozo vakoo yavo yemabhepu vachidero kudzamara vazovako
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nekudzoserwa kumusha, sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda.
But kuva teedzera maminimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kumacitizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Basa resangano remangoda reKimberley Process Certification Scheme nderei chaizvo uye rinoshanda sei? Tichakuunzirai nyanzvi kuti itsanangure.
Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyita zvakawanda zvinofadza sevapi, and kuti tivaunganidze tokombaila malisti acho ekuti vari top tereki muZimbabwe panguva inoyo vari kupisa tereki.
Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa munzvimbo dziri kunze kwePretoria muSouth Africa dzinoti Plastic View neCemetery View dzinonzi dzatarisana nekudzoserwa kumusha, sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zviviri zvinonzi zvinogara munzvimbo mbiri idzi dzakavakwa nemarata nemapepa. Vanoona nezvokugariswa kwevanhu mukanzuru yeTswane kana kuti Pretoria vaEble Tau vanonzi vakaudza vagari ava nezveurongwa hwekuti kanzuru yavo ichabisa zvikamu 30 kubva muzana chete zvevanhu vari kugara mumisha miviri iyi zvichinoiswa kunzvimbo dzakarongeka dziri chinhambwe kubva apa. Izvi zvinoreva kuti zvikamu 40 kubva muzana zvichasara zvisina kwokuenda. Vakawanda vanogara munzvimbo mbiri idzi vanonzi vanorarama nekuita mabasa ose ose uye kubatsirwavo nevamasangano anopa rubatsiro pano nepapo. Jonga Kanemiri weStudio 7 abata mumwe wevanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumisha iyi, mufundisi Richard Moyo, kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Sai baba kandimiri nevateereri vose, ya icho chitiko chamabvunza chitiko chemazviro kwazvo. Takaona nhau idzodzo dzakabuda nezuro dzinobuda mukati menzvimbo iyoyo yemasabhabha Evhuri Chipiri, zvichinzi vanhu ivavo vanofanira kuti vatarisirwe nokusungwa vachidzokeswa kumusha vasina mapepa, nokuti tinoziva kuti 70% zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo vomo vashomasa nevekuLesotho.
Chii chiri kuita kuti vade kubviswa panzvimbo idzodzo?
Pane maproblem akawanda anongoitika nokutsvakabvira kare nakare kubvira 2008 vachigarako, especially munenge muchipomerwa maviolence vanogokusa kurayana dzimwe nguva neumbavha hutsvo tsinongosvika umomo nokuitika zvimwe zvakasiyana siyana, sezvatinoziva kuti nzvimbo iyi yakakomberedzwa nedzimba dzevarungu iri nzvimbo iri pamusoro-soro inogara vapfumi vakanyanyisa vamwe zvari padhuze nepamoyo uye futi matambudziko anoitika mukati menzvimbo iyo munogara muchitsva nokuti dzimba dzazhinji dzakabatana dzemapepa munogara muchitsva vanhu ngo vachifa vachiparadzwa midziyo vaisara vasina zvinhu saka inhau yakangobvira kare ichinetsa vachitombobviswa mumahofisirwa asi vengos vaivamirira vakanga vachienda kuti vachigara vachigwina vachinzi vadzosere ipapo bcause vemetro kwati chokuti municipality yaisimbouya ichidzinga asi vachinzi vava vakiwe mukoko saka ndoo nhau yatakaona iyo yakatisiya chishungurudzika nezvazvo uchinzi 20% vemusouth africa munomu kunokwanisa kuti vaende kumakanzi kutsingin 40 saka tichitarisa tinoona kuti musouth africa mukati menzvimbo iyo havatombosviki kana ma100
nzvimbo dzamuri kutaura idzi mufundisi masquata camp here kana kuti rutori rukisheni rwakagadzirwa kare
nzvimbo iyi haitingati location masquata camp vanhu vakatanga nguva iyeiya yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanhu vaita zvokugara mumasango panguva iyoyo saka zvadero vanhu vakapesera vakungozovakawo mikuku yavo yemapepo vachidero rudzamara vazovakawo mumwe mukuku yakafana nemazenge chishindo mukuku yakawanda ukoko vachizowanawo rubatsiro rwokupuwawo mvura rwokuisirwawo matoireti nezvimwe zvakadaro uye futi nekliniko kauti nezvikoro zvevana nemacresh panzvimbo iyoyo but iyo zvai isquata camp iri pakati pemasababa
saka vari kurarama sei vanhu vari kugara munzvimbo idzi
advantage iriko ndeyekuti inzvimbo ine mabasa mazhinji kuna kufana nokugara kurana location kurana mamelodi kaurana chembisa kauti atridivhi kuri kupi kupi
munofunga kuti kungaita zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
zvizvarwa zvezimbabwe zvakawandisa zviku hazvingatogoni kuverengeka kana kuma20,000 vakagona kusvika vanhu kuzimbabwe nokuti kune vakadzi nevarume nevana vazhinji vari koko kune vanhu vakawanda vachiverenga nzvimbo dzese ukunoku kana mu30,000 vakagona kupinda
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi richard moyo vari parunare kwakare kusouth africa najonga kandemiri westudio 7 chikwata chinobva kusangano rinoona nezvekucherwa kwebangoda rekimberley process certification scheme chiri muzimbabwe kuona kana zimbabwe ichitevedzera zvakakwana gwara nemitemo yekucherwa kwemangoda kimberley process certification scheme inoshanda nemasangano akawanda munyika imwe neimwe munocherwa mangoda mukuona kuti mangoda haacherwi kuti ashandiswe mukurwisana munyika dziri pakurwisana kuti tinzwe pamusoro pekimberley process certification scheme tabata mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai maguu kuti vatirondedzere pamusoro pesangano iri
kimberley process yakatanga muna 2003 zvichitevera united nations general assembly resolution 55-56 of 2000 resolution iyoyo yakatevera makore mazhinji eongororo dzanga dzichiitwa neUnited Nations Security Council pamwe chete nemasangano akaita sana Global Witness avo vanga vachionesa kuinfluence yemadiamonds kumacivil war anga achiitika munyika dzakaita sana Angola, Sierra Leone neLiberia saka izvozvo ndozvakakonzera kuti United Nations iti kuti tidambure hukama huripo pakati pemarough diamonds nehondo uye kusagadzikana zvakanaka munyika dzinoproducea marough diamonds ngatiumbei organization inounganidza nyika dzinoproducea madiamonds nyika dzinotenga madiamonds uye nyika dzinomanufacture maproducts anobva kumadiamonds yatingati jewelry pamwe chete nemaindustry vanoita nezvediamond mining avo vanoungana anda inonzi World Diamond Council kotiwo zvekare maNGO akazvimirira oga anenge achipa information yechagurudzo dzavanenge vachiita pamusoro pelink iri pakati pemadiamonds nekusagadzikana zvakanaka munyika Saka ndo paka ba Kimberley Process.
Kimberley Process ino wana simbarayo kupi va magu.
Ino wana simbarayo from the United Nations General Assembly, uye na United Nations Security Council, uyo zvekare iri a voluntary organization, nyika dzino apply kuti dziri kuda kujoina KP, uye dzinokwanisa kuti hadzichadi kujoina Kimberley Process, kana kumbozvisa pa self-suspension yekuti takumbozvisendeka sezvakamboita Venezuela. Wombo mira vari kunze kweKimberley Process vozodzoka kana vachinge vakuda.
Mitemo kana kuti mirayiro inoshandiswa neKimberley Process inodzikwa nani, uye nyika dzinoita nhengo yesangano iri sei?
Gwaro guru reKimberley Process nderavanoti core document. Core document ndo document rakapa iratingati bumbiro re mitemo yeKimberley Process rakanyorwa muna 2003. Pamusoro pezvo, gore rimwe nerimwe KP inosangana muna June uye muna November. Muna November ndo munoitwa anonzi ma administrative decisions. Ma administrative decisions, ma decision anenge achitorwa nema ad hoc committee mKimberley Process. Pane ma committee akaita se working group on monitoring, working group on statistics, working group on artisanal and alluvial diamond production, working group on diamond experts, working group on procedures. Ma working groups iwawo throughout gore rese vanenge vachisangana vachigadzirisa ma draft vanenge vachida kuzopresenta kuplenary. Saka pa plenary ndo panochinzi iya administrative decision kana kuti recommendation yakaitwa ne working group yagamuchirwa ne Kimberley Process. Saka ya part and parcel yema policies Kimberley Process. Saka mtemo hii inogadzirwa nema committees asi inofanira kuti iadoptwe ne plenary kunze kwe working group on diamond experts. Ava ndo chete vane kwanisa ku introducer a new policy or a resolution outside the plenary.
Vamago, zvinenge zvatarwa nesangano iri zvine uremu hwakadini kudzimwe nyika dzepasi pose?
The process ine announce my minimum standards ekuti nyika dzinenge dzapinda muKP dzinofanira kunge dzichitedzera mitemo. Pane mitemo yekuti iyoyo ukasaitedzera unebva wanzi uri non-compliant kana kuti hausi kutedzera mitemo yeKP. Saka ma minimum standards aya akaitwa minimum kuitira kuti nyika dzakasiyana siyana dzine mitemo yakasiyana siyana dziri mutungamiri wakasiyana siyana dzinokwanisa kuti dzishandise ma minimum standards iwawo kuti dziwe compliant ne Kimberley Process. But kuwa ne kutedzera ma minimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi ma diamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kuma citizens kuti mari yema diamonds iri kuenda kupi.
Avo vange vari mukuru wesangano re Center for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare ne Studio 7. Nore Institute of Corporate Directors of Zimbabwe rakabudisa gwaro repagore revechidiki vari pasi pemakore makumi mana vane mukurumbira nekubudirira mune zvavanoita zvakasiyana siyana munyika. Veruzhinji mumapepanhau nemumaredhiyo vakakumbirwa kuti vasarudze vavaida. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira anoshanda nesangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe, Dr. Proctor Nyemba, vati chirongwa ichi chinobatsira vehurumende nevemabhizimisi kuwana vechidiki vanonzwikwa nekuteverwa nevanhu vakawanda. Vamwe vevakapinda muchikwata ichi ndi Clive Majoni, Dr. Henry Dandadzi, Elizabeth Masiwa na Nyaradzo Dliwayo, avo vanotungamira mabhizimisi akasiyana-siyana. Evans Zininga akaita hurukuro nemukuru wezvekurongwa kwebasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka.
Tinoona kuti munyika medu mune vanhu vakawanda vari vechidiki vava vari kuita zvihombe chaizvo, and hapana anga achinyanyotaura nezvavo. Saka takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza ndevapi, and kuti tivaunganidze tokombaila malista acho ekuti vari top tereki muZimbabwe panguva inoyo vari kupisa tereki ndevapi.
Maita izvi, tarisiro yenyu inenge iri yei kubva kune vakasarudzwa totarisawo kubva kune vari kutarisa vakasarudzwa?
Chekutanga, vakasarudzwa vaida kuti vazive kuti tiri kuonawo and tinotenda nebasa ravari kuita, varambe vachingozviita and kuti vavewo maexamples akanako kune vamwe vari kuda kusumukira mumaindastries akasiyana-siyana. Kuona kuti nothing is impossible, hapana chinoramba kana munhu achida, kana munhu akaisa effort, akaisa simba rake resi kuti ashande, anosumukira. Hazvina basa neage, hazvina basa kuti uri mukadzi kana kuti uri murume, zvese hapana, zvese zvinoita.
Mukabvisa vezvematongerwo enyika pane vanhu vakasarudzwa ava, ndevapi vamwe vamunganongedzere kuti nhingi nanhingi vakapindawo muchikwata ichochi?
Okay, tikatarisa list redu rine vanhu vakawanda vasiri vezvematongerwo enyika. Vekutanga tikatarisa, pana anonzi Mr. Arnold Chimambo, vane 34, vandi CEO weinonzi Zodstart Global. We've got Dr. Henry Dandadzi, vane 34, and wakatanga ndo vanoti vanorana Interpass Medical Lab. Then kune mukadzi aita zvihombe tereki, Nyaradzo Dliwayo, vane 30 chete, but she started inonzi Yanaya, which is a restaurant chain. Saka yakatango shop one, I think it is upper 10 all over the country. Tina anozivikanwa tereki Mudiwa Hood, vanoitawo 36, is a banker kuStewart Bank, and also akafounda and is a co-owner wenonzi Sky Angels. Clive Majoni wekuChubb Security Zimbabwe, vane 39. We also have Dr. Tinashe Manzungu, 37, is a director with Zim Build Property Investment.
Asi madzimai echidiki vashoma here vari kuitawo zvinogara zvakadaro?
Ndatoona kuti ndataura varume tereke, angu tarikaita in alphabetical order.
Mukuunganidza kwemazita aya nekuvashambadzira nyika yese ichinzwa ichiona kudai izvi, tarisiro yeramangwana inozove yei kubva ipapa?
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemabasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka, vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevapfumbamwe 259 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevatanhatu 5486. ukuo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 250,007 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana masere ane gumi nevaviri 6,165,812 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 4,436,197 Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanokurudzira National Peace and Reconciliation Commission kuti ipedze nyaya yegukura hundi sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. Mukronika mune nyaya inoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe nevana 3,904 sekukumbirwa kwayakaitwa nebazi rezvedzidzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kanaka pana babao vanga vachitaura vane mask avo mudhara uya nemask uyo anga achitaura zvokutaura kuti kwai maopposition party ngatitei dialogue ngatitei unity ngaite iye unity kana tumwa nagaro hatumwa namunangagwa ngaite iye unity government yake iye isusu poverty izvo isusu hatidi ngabvunze isu vanhu isusu hatidi hatichadi zvigoma ndiripo. Iwe kana watumwa nagaro iwe ita unity government ita dialogue na munangagwa ugare 3 years iwe nemhuri yako munomwakaisa munangagwa noti isupovo isa hatidi kwatabva tabva kure hatichadi hatichadi taneta hatichadi zvimirire semukomana uri 1 uda kuita unity government nani urimwe murume uri baba iwe uda kutora mubaba wako next door uvauyisa pamba pako woti kwai huya mundibetserewo pano kuti nokuti ndakumhuri yandinamo yandikurira uchitadza kumutsa musoro mutsa musoro zvoshamisa hatidi zveunity government izvo hatidi vaona baba vaite vaviri kana vatatu izvo toda baba 1 toda bhuti 1 shamisa chete chete ndova tiri kuda.
Makadiko pastudio 7 kada kutaura pamusoro peZANU-PF. Aiwa ZANU-PF iri kuzvishayisa value yega. Munhu wese aida ZANU-PF kubva 1980 asi vanhu havachada nenyaya yekubata kwavari kuita vanhu rafu. Vari kubata vanhu rafu. Macivil servants haana mari. Onawo chikoro havachadzidza. Iyo korona yacho yanga zvazvakanyanya korona yacho wano kuvharirwa kudzivisa buda. Asi mufunge tikata weringa Mozambique chaiyo haina kana kumboita lockdown yakaitwa muZimbabwe haina vanhu vaingofamba semazuva ese wachizoti vanhu vavo vakavaregedza vakavati varasaende kumabasa vanoita sei vanorarama sei saka iwo chavo maZimbabweans anenge maZimbabweans Zimbabwean government inenge ichida kungofikisa vanhu chete saka izvozvezvo ndo zviri kutoishayisa vanhu izvozvo haishina vanhu nenyaya izvozvo nenyaya yeutsinye iyoyo yokuitira vanhu utsinye yokuti vanhu pavanodya napo ndopavanotora zvese utsinye kwese 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 vanongoitira vanhu utsinye saka vanhu vacho vanogokudai sei munodiwa sei nevanhu havakudei saka hamusisina value.
Makadiko achamwari westudio 7 tsangamira vashamarari ndambotaura nyaya yapurezidendi wedu wachiwengwa hanzi akaenda zvaenda Singapore kwaakanoita nezvenyaya yekuzvimvura here iyo mvura yacho iri kunetsa futi munyika medu munomu apesi nyaya yazondirwadza manje nyaya yekuti vanhu vanotenga zvombo vanotenga zvombo zveiko pane kuti vadhevhelope nyika yedu pamari yekutenga zvombo vatenge chikapu chichiwanika munyika tigere muchemu sezvino zviri kungokwira zvimwe zviri kushayika mastoro ndarwadzira zvangu ndiripa South Africa pangu ndinale ndiripa South Africa
ini vamuka vamuka basera vadii ndotenda ane studio 7 otipa anotivhura pfungwa ndida kubvunza ne murume uyu anonzi Saka aibva kuZimbabwe kubva kuRwanda a killer Saka, what is the image of Zimbabwe to the international to international? This is the end of ZANU-PF. This was not rare. Was Bana Vano Uraya. They are supportive. I'm not supporting Bakura. Image is ZANU-PF internationally. I never say Umbramud Batira.
Ai ai apo pa studio 7 inini ndinodangoti zvangu kune mapurisa eZimbabwe unhuwi wavanoita kukanda maspike vanonzwa mweya wavo uchiita sei shuwashuwa kuchekeresa upenyu hwevanhu nekuda kwezvinhu zvisina basa aiwa mapurisa eZimbabwe ngaasadaro zvavanoita zvina kunaka shuwashuwa mapurisa herenga haangaiti ana mujibha weZANU-PF zviite izvozvo hawe mukuru aripo yo ha matongerwo enyuma kutonga kwenyika chechoko hapasisina kana chaanombogona pane kazvasi zvakutaura zvekuti mabhengi hafani kuendesa maiwi ndokusa hapana kana zvinotombozikanwa ipo paya idi tatenda
makadii makadii pastudio 7 apo makadii renyu toda kutaurawo panyaya iyi yamupiranya iyi zvinhu zvakashata zvikuru zvakaita izvozvozvo zvokuuraya vanhu vakawanda ende auraya vanhu vakawanda otiza wouya muno muZimbabwe munana Munangagwa vakauraya vanhu vakawanda pagugu raundi saka nei ndaiona zviri nani high court yongotorawo Munangagwa wacho iyeyo voitawo zvaanoda naye pamusana pekuti akaurayawo vanhu vakawanda pagugu raundi saka zvakangofanana nezvakaitawo naMupiranya izvozvo Munangagwa ane utsinye munhu akaipa anogotora munhu aari kuziva kuti akauraya vanhu kuogomuchengeta munomu osvika pakufa wovigwa munomu zvichirevei
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu vakafa zvichitevera kuputika kwematangi egas muNigeria vave vapfumbamwe umwe muzinda unogara vanhu wakaparadzwa mushure mekuputika kwematangi aya mudunhu rekano asi vakuru muhurumende havasi kubvumirana pamusoro pechakakonzera njodzi iyi sangano reUnited Nations rinoti hondo iri mudunhu reTigray muEthiopia iri kutadzisa kuenda kuchikoro kwevana vanopfuura miriyoni vagari veguta reGashena vanoti varwi veTigray vanoshandisa zvikoro senzvimbo dzekuungana uye vanorasa mitumbi yevanhu munzvimbo dzakatenderedza zvikoro varwi ava vanoramba mashoko aya vachiti paitwe vanoongorora vakazvimirira musoja werussia wekutanga kumiswa mberi kwedare muukraine achipomerwa mhosva dzehondo nezuro akabvuma mhosva yokupfuura nekuuraya murume akange asina zvombo ane makore makumi matanhatu nemaviri musoja uyo ane makore makumi maviri nerimwe anogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwese sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nokudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvagirwa kumwe kwekuenda sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka